Kundizo ya kuno project ya katangwa na mama about 3-4 years ago kwa zambuya wangu vaifara uwa mushroom. Saka in memory ya maiva mama mbuya wangu mama wangu taaziri nani kulichi watange project ya uwa. Saka nini ndaazo batiro manje manje hapa nito nishibundi batire mama kutiwa serema back and forth akawanda kanguda haziri na nguduye kumusha ndo karani jitiru kuna nchobasara kumaneja
wakawanda wechi diki wezera renyu warukutorgu isa kutivange wa shibuda mu Zimbabwe wa shenda kunzeko nyika shukuru kunyika zakaita sa Amerika asi mimi wakawona zaka kujera kunge mchienda ku Zimbabwe makatora se idano iroro nukuti idano rinonesa wano wakawanda
kutuwa idano ndakawona kuti tese tika na wa shibuda mchi edu chichitiza ndiwana nazo batira kusimudzira nyika yedu sapana kwaya kuno ndikaona zviri kuno nyima kuchinidzira ari kuno tokwanisa kushanda tichisimudzira nyika
tichitarisa iyo project yenyu yehowa iyoyi iri kutambirwa sei munharaunda mamuri
vazhinji vari kufara nenyaya yehowa because vamwe vanenge vasingaziye tisatozobatsira kutsanangura kuti inobikwa sei nema benefits acho health wise sana ari kutambira zvakanaka
mune rudzi rupi rwehowa ramuri kurima
pari zvino tokurima inonzi white button inonyanyoshandiswa pamapizza
saka muri kuwana here kwekutengesera hohwa uwu
maketi iripo zvingatonetsa kukwanisa kusupply vanhu vese because pana tinotosupply tosva tapererwa vanhu vachiri kuida
saka muri kurima hohwa wakawanda zvakadii panguva imwe chete
a week tokuburitsa close to 400 kgs
totarisawo machallenges kana zvimhingamupinyu zvamuri kusangana nazvo ndezvipi zvamungati zviri kukanganisa iwo mubasa renyu
pari zvino handingati pane zvinokanganisa kungoti tingangoda varimi vakawanda vanotibatsira kurima uwo kuti kwanisa kuprovider for Zimbabwe yese
ko zvamungatiwo zviri kunyanya kunakidza
pakurima white button pamunoinhonga makuseni inenge chiri yakachena kuita white white saka anongodaro mhanya nayo kuroti rikanoratidza makastoma angoti oii yakanhonga nhasi makuseni
mune tarisiro yekudzoka kuamerica here munguva pfupi iri kutevera
pari zvino nhatisa ndafunga nezvazvo
manga magara nguva yakareba zvakadii muamerica
mamena ndaigara little over 20 years
ndezvipi zvamungataurirawo vana vezimbabwe vechidiki vakateerera pane ino nguva vari kunze kwenyika vanogona kunge vari kuzengurira kana kutya kudzokerawo kumusha kunotanga zvirongwa zvakaita sechamakatanga ichi
vandingataura vezera rangu kuti vasatya nekuti kumusha maopportunity ariko akawanda tikabatsirana especially vanenge vana zvekurima nezvekuchengeta mombe kana nguruve vanokwanisa kuuya kumusha kana vanokwanisa kutarisa kuti chii anenge ane interest nacho chingadiwa nevanhu then kana taudzidzwa sekufanira kwehowa hatikwanisa kutaura tese nichaudzira zviitwa zvakadai zvakadai then panori vamwe vari kuno vanorimawo zvakasiyana siyana then tichibatsirana tichisumuridzirana
mune vamuri kukwanisawo here kuudzidzisa
hatikwanisa kudzidzisa and pane vanhu vakatibatsira isisu nokwanisa kusheyawo macontacts avo vanenge vada kudzidzira
vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi
panhamba dzangu area code inenge iri 265995265915 ndidzo namba dzangu dzepa WhatsApp tikurimira tiri kwaziko muchangodarika chitungwiza samukadzika na Seke Road musanmasvika kutoll gate